varukete vanhu vanovatya kuti vakambovhundutsira. For instance, musi wavakapronounza vari pajerera kuti tonorova pamudzuri, pakatorohwa pamudzuri, pakarohwa vataura vari pajerera panga pafa Brigadier General Chimombe anobva kumaraini kwangu. Takarohwa nepfuti musha wese, ivo vapronounza vari pajerera kuti tonorova pamudzuri. Iko zvino izvi people vanotyotsika kuti vanogona kuzviita, because that is evidence. Kune bepa rakatonyora nemapronouncements avakaita, zvakanyorwa pasi in 2008. So what we are saying is, zvichiitika zvese izvi toda kuti varugeje somunhu wabva mumilitary ngaachiva civilian, asapinda mumaretoriki yokuvhundutsira vanhu. Ende tichatoramata nokuti kana vaita zvakadaro, tinenge tichitaura kuti handizvo zvamakati tikubvisa macriminals around kana makutivhundutsira. Toda kuti tiite macivilians achize munhu wavanoda.
Imi kana muchiti izvo muri kuda kuti izvo mauto abude pachena kuti izvo achatambira zvinenge zvabuda musarudzo, munenge muri kuvapa masimba ekuti pasi pebumbiro remutemo vane masimba ekuita zvavanoda?
Hatina kuvapa mvumo, tiri kutopronounza zvakaitika. In all these years mamilitary masecurocrats anga achitaura kuti kana pasina zvakati hatidi zvakati. It's written, it's tantamount kuramba kuti hakuna government yatinoda kana tisina kubvuma. Ende iko zvino vabuda vachiti taakubvuma. Ende vamunangagwa has pronounced kuti he wants to do free fair elections on time and he is not going to allow violence and everything. We are only check telling them to their word. And this is what Zimbabweans have been fighting for.
Une chivimbo here rwendo unoone kuti izvo kwavana vamunangagwa nokudaro zvinhu zvingachinje munyaya dzesarudzo.
Don't forget kuti vamunangagwa takavabatsira kuti vadzoke. Vanga vatodzingwa nesystem. I'm on record muparliament ichiti mese muchaita mavictima avamugaba vari kubata munhu vakadzinga mai mujuru iye nakanga vakadzingwa. So we don't want governments which attack or parties zvinondodya vana vavo. Zopedzo dzadya dzoti aiwa vadya nengwe ivo varivo vadya. Problem yemuZimbabwe, most of the people are victim. Taita mavictim esystem. Tinofanira kurealiza kuti we must stop that, tiite democracy. A democracy inoita zvido zvevanhu, zvevanhu vari pasi, zvevanhu zvokuti vanhu vawane pfundo, zvokuti vanhu vashare economy. Iko zvino economy yakafa, maprices ava double after vamunangagwa vapinda. Taane 54 days, hapana chachinja, mari hamuna mubhenki.
Vamudzuri, munozikanwa imi mugore ra2008 muri mukokeri wemisangano yeMDC, mukakokera misangano zvakaita kuti MDC ikunde musarudzo dzekutsvaga nhengo dzeparamende muna 2008. Rwendo rwuno munoruona sei?
2018 is our year. Tine chance yokuhwina, tine strategy dzokuhwina. That's why ndakanzi navatsvangira imbobata ufambise vanhu ende tinohwina. System iri kupinda matiri, tida kuti divider. Isu ngatimbobatanai, tikangobatana chete havana dho. Vamunangagwa vakadyiwanana nachebundo ndiyo example yavo. Saka ikona vanational president hamene kuti vanohwina here, because izizi politics dzepamusoro izi dzinoda acceptance yakati kure, dzinotoda vakavatangira vakambohwina. Isu tokara tichihwina izvi, totaura neye takahwina. 2018 is our year. And every Zimbabwe knows this is the only party left. ZANU-PF iparty iri kuorganizwa nemilitary. MDC iparty iri kuorganiza yeka. Iparty yevanhu, iparty yevashandi, iparty yepovo, iparty yemunhu wese ari kutambudzika, ari kunonga zvese nomuromo, ari kuvaka zvinhu nemate achizvipisa nouswa. Vanhu vari kutambura ukaisirwa kamari mubhengi unoti ukaswerera 30 days uchipuwa makoini. Wakamba kuti hurumende inondotaura kuti torai makoini mupe vanavo. Ihukwere dzopuwa changa.